Ezi zvinotevera mitambo yakatambwa mupera kwesondo apo Dimbare yakatatarika ndokuita mangange 1-1 nezPC Kariba panguva iyo ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatora mapoints ese matatu mumitambo yavo. Ngezi Platinum Stars yakarova Bulawayo City 1-0 nemugovera ukuo FC Platinum ikakunda Highlanders 2-1 muBaba Field Stadium nezuro. Parizino, Dynamos ine mapoints makumi mashanu nemanomwe points imwe chete pamsoro pengezi Platinum neFC Platinum. Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa achiri nechivimbo chekuti vatambi vaanavo vane mongo wekubudirira muchimurenga chavakatarisana nacho.
Tichiri kukwikwidza, tichiripo patakambotaura paye kuti vakomana vatinavo gore rino vane simba, vane kutamba kwavanako kwekuti tine tarisiro yekuti tine ruvimbo rwekuti vanotamba kudai tinosvika panzvimbo yatisina kusvika gore rakapera.
Dynamos ichasangana nengezi Platinum Stars mune mumwe mutambo pane ayo asara. Asi murairidzi wemadamburo Tonderai Ndiraya anoti vacharamba vachirwisa kusvikira mutambo wekugumisira.
Ticharamba tichingorwa kusvika magames edu apera. Hatiziva zvinoitika kumberi, zviri mumaoko aMwari. Semakore ese zvatinongoita ticharanga tichiramba tichingorwa kusvika kugumisira.
Asi chikwata chiri kufamba nebhora ndeche Capes United icho chave pachinhano chechishanu. Makepekepe ave nemapoints makumi mana nemashanu mushure mekurova triangle 1-0 nesvondo nechibodzwa chakakandwa naDominic Chungwa muNational Sports Stadium. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Cholocho Pirates 0 Chapungu 3, Harare City 5 Bantu Rovers 0, Shabani Mine 1 Chicken Inn 1, Yada 3 Black Rhinos 3. Zvikwata zvina zviri pamusorosoro petafura ndeizvi: Dynamos 57 points, Ngezi Platinum Stars 56 points, FC Platinum 56 points, Chicken Inn 52 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Shabani Mine 31 points, Wange 30 points, Cholocho Pirates 20 points, Bantu Rovers 13 points. Mune imwewo nyaya: mukombe weEnglish Football League uyo unodaidzwa muchidimbu kunzi FA Cup wakadarika nemuHarare nezuro uchiperekedzwa nevanoita mari mumakwikwi aya veEmirates pamwe nemutambi weNigeria Nwanko Kanu uyo akaita mukurumbira achitambira chikwata cheArsenal pamwe necheAjax chekuAmsterdam. Kanu akatora nguva yokuchanya kwake munyika nekurairidza nezvenhabvu vatambi vechidiki avo vaive vakaungana pachikoro cheprince Edward. Kanu anoti mutambo wenhabvu muAfrica unosimuka chete kana kuchinge kuine hurongwa hwakasimba hwekusimudzira mutambo wenhabvu mune vechidiki. Wabva muZimbabwe, mukombe weFA wakananga kuSouth Africa. Totarisa makundano eEnglish Premier League. Chikwata cheMan City chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro pemakundano aya mushure mekuzvambaradza Stoke City 7-2 muEtihad Stadium. Man City yave nemapoints maviri pamusoro peManchester United iyo yakapona neburi retsono apo yakachanya kuAnfield kunotamba neLiverpool ndokuita mangange mumutambo uyo Liverpool yaifanira kuve yakakunda tichitarisa mikana yavakawana. Parizvino Man City ine mapoints makumi maviri nemaviri, Man United ichitevera ine mapoints makumi maviri kubva mumitambo misere. Asi zvimwe zvikwata zvinoteverwa nechaunga hazvina kuwana mufaro mukupera kwesvondo mushure mekunge Chelsea yakanorohwa 2-1 neCrystal Palace, iyo yakawana mapoints ayo ekutanga emwaka uno kubva mumutambo uyu. Arsenal zvekare yakanodamburwa 2-1 neWatford mumutambo wezvikwata zvemuguta reLondon. Kukunda uku kwakwidza Watford kusvika pachinhano chechina mapoints manomwe pasi peManchester City. Asi Tottenham Hotspurs yaramba yakatsomana nezvikwata zviri kutungamira mushure mekurova Bournemouth 1-0 ndokuramba iri pachinhano chechitatu nemapoints 10 nemanomwe. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Southampton 2 Newcastle 2, Brighton 1 Everton 1, Swansea 2 Huddersfield 0, Burnley 1 West Ham 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.